Vamunanga gwasvika muRussia nhasi murwendo rwavo rwekushanyira nyika shanu dzekumabudazuva kweEurope. Vari kutarisirwawo kushanyira nyika dzakaita seBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan uye kuSwitzerland kumusangano weWorld Economic Forum. Vamunangagwa vatambirwawo nemutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia vanoona nezvedunhu reAfrica neMiddle East vaBogdanov Mikhail Lidonovich. Vamunangagwa vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika iyi
Vladimir Putin.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana vanoti misangano iyi yakakosha zvikuru sezvo Zimbabwe iri kuedza kuumbiridza upfumi uye kudyidzana nedzimwe nyika. Asi vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau vaAshley Pfunye, imwe nhengo yeCitizens Cabinet, vati kufuratira matambudziko ari munyika kwaitwa nemutungamiriri wenyika vachienda kuRussia nedzimwe nyika hakuna kunaka.
Kufamba kwemutungamiriri wenyika panguva yekuti nyika iri kuchema, vanhu vari kuchemera masolutions, zvinoita senge mutungamiri wenyika ari clueless. Kana ari clueless semutungamiri wenyika, tinomudana isu semacitizens tichiti aiwaka, uya katigare pasi titaurirane masolutions, nekuti isusu tinawo masolutions sevanhu, vanhu vese vanawo masolutions. So ngaauye anzwe zvichemo zvevana vake, anzwe kuti vanhu vari kuti chii, then ipapo ndo pachawana masolutions okugadzisa nyika yake. So tiri kuti even ukatarisa the budget iripo, kuti kana iyi achiramba achifamba-famba, zvinoreva kuti mari iyoyo iri kutobva kubhajeti yenyika, mari iri kushanda imari yenyika. So zviri very important kuti iye adzoke akansile matrip ake.
Vanotungamirira vechidiki muCitizens Cabinet vaShepherd Gondo vakurudzirawo mutungamiriri wenyika kuti agadzirise zvichemo zvevanhu zvinhu zvisati zvanyanyoipisisa, vachiti veruzhinji kunyanya vechidiki vaneta nekutambura.
Tingati dambudziko iko zvino rasvika paboiling point, pekuti ukatarisa vechidiki vashungurudzika kwenguva yakakura, hakuna mabasa endi taitarisira kuti pakaitwa maelections akabva kuitwa zvinhu zvichachinja. Asi tiri kuona kuti neatingati maausterity ari kuitwa ari kutowedzera kuti zvinhu zvinge zvichioma. Saka ndosaka muri kuona vechidiki vane hasha, ende pazasvika apa hasha dzacho hadzisati dzatinyatsokuonekwa. Saka zvatiri kutaura ndezvekuti pachine karunyararo karipo, ende isusu semacitizens zvakare tiri kudaidzira kuti pave nerunyararo. Mutungamiri wenyika ngaazvininipise akole yatiri kutaura yenational dialogue, yekuti tione kuti nyika yofamba sei.
Vanokokera misangano yeCitizens Cabinet vaBRICS Bomba vatiwo vanhu vanofanirwa kubatana mukusunda hurumende kuti inzwe zvichemo zvavo. VaBomba vati vakamirira veruzhinji vachatanga kuungana chishanu chega chega kuratidzira kunyunyuta kwavo kuhurumende, uye vakati vari kutsigirawo shutdown yadeedzerwa nesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions.
Hatiri kuti maCitizens Vigil hanguva dzichange dzichitaurwa, but kuungana kwevanhu kwavanenge vachiungana vachitaura kubatikana kwavakaita nezvinhu vachiisawo madimands avo kuhurumende. Ende chatiri kudeedzera isusu kubatana kweavo vese chavari kuronga pane mamiriro akaita nyika, vari kuedza kuronga zvine runyararo kuti vanhu vange vachiratidzira kuti hurumende inge ichinzwa. Tiri kudaidzira kubatana kwevanhu vese vane urongwa hwakadaro, kuitira kuti voice revanhu ringe richibuda rakanyatsa kukura riine mutsindo.
Citizens Cabinet yatiwo inoda kuti vashandi vehurumende vabhadharwe mari inovakwanira uye kugadzirisa dambudziko remafuta ekufambisa edzimotikari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.